Muodzi uyo akatanga Harvest Soccer Academy muCape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Soccer Academy. Muodzi anoti ane vechidiki makumi mana nevatatu uye chikoro chake chine zvikwata zvitatu. Zvine vana vane makore anotangira pagumi nemaviri, gumi nemana uye gumi nematanhatu.
Kaya muSouth Africa gore ra 2012 takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gore ra 2016 yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12. Tinotraina kuCapricorn, which is here in Cape Town. Tinotraina every Tuesdays neMathursdays, then totamba magames on Saturday. Takajoina league here, Hot Bay FAL Good Hope League.
Muodzi anoti chinangwa cheHarvest Academy ndechekusimudzira nhabvu yevechidiki, kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who asina opportunity to come and play kuma big teams. So trakuita yatoita nature or mentor ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotramba kwaita sana Ajax, but vane chido chekutamba. Saka trakuenda all those areas tichipartner neva ma community, tichitora kids from the street and put them kuti vazive chinangwa chavo, vave nema goals to achieve in life. There are certain people asina kukwanisa kubudirira mukuverenga mabooks, but it's good in playing soccer. So those are the things that you're looking forward to do. Batsire vana vauma street from drugs, from bleeding my parents, but vadzidzise kuti there is something that you can do through playing soccer. We have 3 races, maXhosa, maColor and maZimbabweans, which are helping, but mostly maZimbabweans are true kushanda nawo iko zvino. MaXhosa I think tine 4 guys and maColor I think it's other 4 guys as well. So we have want to mix the race kutive international organization, tive wanaenda all over nyika dzese. So it's not only to get a maZimbabwean shirt, but to tora ma different races yes, ma Zimbabwe and maXhosa, ma colors tichisanganisa.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro cheHarvest Academy, awo anosanganisira kushaikwa kwezve kushandisa.
Tambudziko ratiri kusangana naro nderekuti hatina zvinhu zvakakwana, say my equipments ekushandisa. Tinotraina nevana, but vana vari kutraina ne only 4 balls, which is singakwani kushandisa pama drills atinechiita. So that's our big challenge. Mabhora hatina, macones, my jersey and my track suits, my water bottles, first aid kit. So zvinhu zvatiri kuti zvekutirega kumashure because hatina those kind of stuff. So tato takawana people who are willing to help, vari kuda kubatsirawo this project, then yeah, zvinobatsira. So ndo machallenge atiri kufesa, zvinhu zvakanyanya matambudziko.
Muodzi uyo anotambawo nhabvu anodzidziswa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotamba nhabvu uyewo chine ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa nhabvu, Hilton Masunda.
Harvest Soccer Academy yakatanga mugore ra2016. Takatanga tichingoda kudzidzisawo vana pasina zvatinowana, ende tine shungu dzedu naKelvin Muodzi. Harvest Soccer Academy yakatanga kuburikidza nechurch inonzi New Beginnings Harvest International Church, iri inova pasi pemukuru wedu anonzi Irene Mapininga. Vanova vekuZimbabwe but tese vari kugara kuno Cape Town, saka ndo gore ratakatanga.
Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda naMuodzi yeNew Beginnings International Harvest Church, iyo inotungamirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga. Masunda uyo anodzidzisa vana vane makore ari pasi pegumi nemaviri pachikoro cheHarvest Academy, murairidziwo zvakare wenhabvu pachikoro cheSt Joseph's Marist College Makare muCape Town.
Ndokoshawo maunder 12 ebhora kuno kuCape Town, South Africa, yetimu inonzi Harvest Academy. Ndiri kocha nemagwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St Joseph Marist College, kubva pamaunder 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana. Ndakaenda gore randakauya kuCape Town ndakaya gore ra2008, uyezve ndakakura ndingori munhu aingotambawo bhora. Ndakatanga kutamba bhora ndine makoraneta manomwe. Baba vangu vaiva mutambi webhora, vaive mudzidzisi webhora. Baba vangu vanoitwawo Solomon Masunda. Vanova vakakocha vatambi webhora vakaita saSilver Fox, uyu Fred Mugei, naana Brenham Siska, naana Usman Missi the late nevamwe vakadaro.
Mumwe ari kudzidziswa nhabvu paHarvest Academy ndiRicky Bongani Majimbo, anoti ari kudzidziswa zvinhu zvakawanda pachikoro ichi.
My name is Ricky Bongani Majimbo. I live in Fishhook. I come from Zimbabwe. I have learned how to respect our parents and respect other people, and I have learned how to save the ball as a goalkeeper.
Mumwe wechidiki tinotenda zvinounye anoti matambiro ake ebhora ashanduka nekuda kweruzivo rwaari kuwana paHarvest Academy.
My name is Tinotenda Zvinovonye. I'm 11 years old. I come from Zimbabwe. I play for under 12, and the things I have learned is how to pass and control the ball, as well as how to kick the ball.
Kunyange hazo mozi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza moyo wake. Ndakamirira Studio 7 mu Cape Town, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.